Joshua, chitsauko chegumi neimwe. Zvino Jabhini mambo weHazori akati anzwa pamusoro paizvozvi, akatumira shoko kuna Jobhabhi mambo weMadhoni, nokuna madzimambo eShimuroni neAkishafi uye nokumadzimambo okumusoro aigara mumakomo muArabha zasi kweKinereti kumadokero kwamajinga ezvikomo uye nokuzvikomo zveNafoti Dhori kumadokero, nokuvaKenani kumabvazuva nokumadokero, nokuvaAmori, vaHiti, vaPerezi navaJebhusi munyika yamakomo uye nokuvaHivhi muzasi muHemoni mudunhu reMizipa. Vakauya nehondo dzavo dzose namabhiza nengoro zhinji zhinji navanhu vazhinji kwazvo. Vakanga vakawanda sejecha rapamahombekombe egungwa. Madzimambo ose aya vakaungana vakavaka musasa pamwe chete pamvura yeMeromi kuti vazorwa navaIsraeri. Jehovha akati kuna Joshua, usavatya, nokuti mangwana nguva ino ndichavaisa vose vakatofa mumaoko avaIsraeri. Munofanira kutema marunda amakumbo amabhiza avo nokupisa ngoro dzavo. Naizvozvo Joshua nehondo yake vakavavinga pakarepo pamvura yeMeroni vakavarwisa, uye Jehovha akavaisa mumaoko avaIsraeri. Vakavakunda vakavadzinganisa kusvikira kuguta reSidhoni nokumisirefoti Maimi nokumupata weMizipa kumabvazuva, kusvikira pasisina mupenyu akasara. Joshua akaita kwavari zvakanga zvarayirwa naJehovha. Akatema marunda amabhiza akapisa ngoro dzavo. Panguva iyoyo Joshua akadzokera akatora Hazori ndokuuraya mambo waro. Hazori waiva muzinda woumambo hwose uhu. Vakauraya nomunondo munhu wose aivamo. Vakavaparadza zvachose vakasasiya chipi nechipi chaifema, uye akapisa Hazori pacharo nomoto. Joshua akakunda maguta oumambo ose aya namadzimambo awo ndokuvauraya nomunondo. Akavaparadza zvachose sezvakanga zvarayirwa naMozisi muranda waJehovha. Asi vaIsraeri havana kupisa kana rimwe ramaguta akanga akavakwa pazvikomo zvavo, kusara kweHazori chete rakapiswa naJoshua. VaIsraeri vakatakura zvose zvavakapamba nezvipfuwo zvamaguta iwaya, asi vakaparadza zvachose vanhu vose vakasasiya kana mumwe aifema, sezvakanga zvarayirwa Mozisi muranda wake naJehovha. Saizvozvo Mozisi akarayira Joshua, uye Joshua akazviita. Hapana chaakasiya chisina kuitwa pane zvose zvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Naizvozvo Joshua akatora nyika yose iyi, nyika yamakomo neNegevhi, dunhu rose reGosheni, majinga ezvikomo zvokumavirira neArabha namakomo eIsraeri namajinga awo, kubvira kugomo reHaraki rinokwidza rakananga kuSeiri, kuBhaari Gadhi mumupata weRebhanoni zasi kwegomo reHemoni. Akabata madzimambo avo ose akavaparadza akavauraya. Joshua akarwa namadzimambo ose aya kwenguva refu. Hakuna kana guta rimwe rakaita sungano yorugare navaIsraeri kunze kwavaHivhi vaigara muGibheoni vakavatora vose pakurwa, nokuti Jehovha ndiye akaomesa mwoyo yavo kuti varwe navaIsraeri, kuti vavaparadze zvachose, vavaparadze pasina kunzwira tsitsi, sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. Panguva iyoyo Joshua akaenda akandoparadza vaAnaki munyika yamakomo, kubva kuHebhuroni nokuDhebhiri nokuAnabhi, nokubva munyika yose yamakomo yeJudha uye nokubva munyika yose yamakomo yavaIsraeri. Joshua akavaparadza zvachose namaguta avo. Hakuna vaAnaki vakasara munyika yeIsraeri, kusara kumuGaza nomuGati nomuAsidhodhi makasara vamwe. Naizvozvo Joshua akatora nyika yose sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha, uye akaipa kuvaIsraeri kuti ive nhaka yavo zvichienderana namarudzi avo. Ipapo nyika yakazorora pakurwa.